Zvere iro zeka izuva ratinokoshesa tese because kuti tisvike paindependence yatinayo iye zvino kuzvipira kwakaita vanhu ivava magamba edu akatisiya saka tinobayeukawo zuva ranhasi tichiyeukawo basa ravakaita kuti vasunungure nyika.
Kwemakore mazhinji vanhu vakawanda vanga vachiratidza kusafara nemasarudzirwo anoitwa magamba. Munofunga kuti izvi zvinokanganisa here magamba aya nezuva iri ratinofanira kuvarangarira?
Ya, zvinokanganisa chimiro chemagamba pakuti pane vamwe vanhu vakarwa vaive vakuruwo pakurwa kwatakaita. Handizvireve kuti munhu wese anofanira kunovigwa pairo seka, asi pane vashoma vakuru vakuru vacho vakafira nyika, pane vamwe vasipo ipapa vaifanira kunge varipo, kuzotiwo vamwe vakangoratidzikawo kunge vakangoratidza mazviso zvavo nguva diki diki ndibva vatoitwa magamba. Ndopasemuenzaniso, hamungatore munhu anenge bhodha gezi mumutiigamba muchisiya vamwe vanhu vakuru vakuru vakarwira hondo chaizvo chaizvo kunyatsorwa, nokuti kurwa hondo kwekubata pfuti muchisunungura nyika kwakasiyana nekunzi munhu akarwa hondo zvekurova vanhu kuti vavhotere musangano. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka munhu anenge bhodha gezi munzwa kuti hiro, asi pane vamwe vanhu vanotokodzera kuita magamba vasipo. Saka zvinopesanisa mafambiro anoita zvinhu ipapo.
Sokuona kwenyu imimi, munofunga kuti vanhu vanofungei nenyaya yeHeroes Day?
Vanhu vanoramba vachiri pembedza avo sezuva rekungoti magamba ese akati rwira akashinga kuita basa iri, uyezve zvanga zvisiri nyore. Asi kungoti pakupera kwezuva vanhu vanozongoti tinongoyeuka magamba, nyangwe vasipo vacho even varipo vacho, nokuti kutongovaipo kuHeroseka kwacho dzimwe nguva mazuvano zvaanenge zvaakutongotiwo zvinenge zvine mutauro mukati. Saka kunzi gamba zvirovoti kuwanikwauri pachindima ichocho chekungonzi ndo pacho pane magamba. Iye zvino nekuti zvasanganiswa vakanaka nevasina kunaka, hauchaziva kuti mutano ndoupi.
Pane rimwe pepa nawo muZimbabwe rakabudisa nyaya yokuti vamugabe vakatanga nyaya iyoyi yemahero neHeroes Acre vanoita sokuti vakaratidza kuti havangade kuenda kunoradzikwa paHeroes Acre. Munofungei nazvezvi?
Izvozvo zvinoratidza kuti munhu unenge waita zvinhu zvisingaenderane nezvaunenge uchimboparidza, nokuti ndo vakavakisa musha uyu vakatozvisiyirawo grave number 1 ndeyavo, grave number 2 yanga iri yadzimai vavo Sali, mudzimai wekutanga. Saka ivo vozoti nhasi havadi kunovigwa kumusha wavakavakisa. Unovakire imba yausingade kugara, nokuti vakatodaro ivo varitoriwo vevanhu vainzi vacho ndo magamba makuru oranikwa uchiti hauchada kuita izvozvo. Tiri kuti pane zvimwe zvinhu zvavakaita papo zvisingavasiri kufarira, kana kuti vari kuda kuedza kuratidza kuti havasi kuda kuti funeral yavo iitwe nemunhu wavasingafariri. Ndofunga ndezvavari kuda kuedza kutaura, asi hazviite paukuru hwavo, nokuti ndo vakavakisa musha uyu. Vanofanira kuvigwa ipapo.